Chekwata chine mukurumbira ichi chabatana nezvimwe zvikwata kutsvaga vatambi vatsva vakatarisana nekuita zviri nani pane zvavakaita mwaka wapera apo vakapedza gore rese vachirwisana nekuramba vari mugungano recastle lager premier soccer league. Dynamos yatenga Hilary Pakacheza kubva kutriangle nakarlos mavhurume kubva kuherentals uyezve vatambira Edward Fadomba uyo adzoka kuchikwata ichi kubva kulibya uko aitambira Al Hilal iyo iri mukurumbira muAfrica. Hilary anobva mumhuri yenhabvu iri mukurumbira inosanganisira Rapio naMaxwell avo vakaita mbiri vasati varegedza zvenhabvu uyezve Sadomba anozivikanwa zvikuru nekukanda zvibodzwa pamadiro. Ava ndivo vatambi vekutanga varaurwa nedzimbare panguva iyo zvimwe zvikwata zvatove nevatambi vavo vese vemwaka uno. Asi mubati wehumwe wechikwata ichi vawebsamarechera vanoti vapa murairidzi wavo Lloyd Sugobe mari yekutenga vatambi vaanoda kuti avhare mabure akaonekwa mwaka wapera apo chikwata chavo chaitatarika zvinotyisa. Vamarechera vanoti Chigove ndiye anoziva pasina kumira zvakanaka.
Mutambo uyu ndewe varairi ndangoti makochi ndovaridzi vemutambo kuona kuti munhu achasarudza vakomana vake vanotamba musi uyu isisi chedu semaexecutive tinenge tingopa sapoti bati mutambo uyu wakatarisana nechi nevarairi ndovaridzi vavo kuona kuti apa ndodaidai kuti ndikunde muwangu.
Dynamos inonzi iri kuita zvekare hurukuro nemubati wepagedhe weyadha Steven Chimusoro uyo vari kuda kuti atsive Tonerai Mateyunga uyo ari kudiwa nezvimwe zvikwata zvekusouth Africa. Asi Dynamos inofanira kugadzirisa nyaya dzevatambi vavo vanodarika gumi avo vari kuda kusiya chikwata ichi vachienda kune zvimwe zvikwata. Murairidzi wavo Chigove haasi kuda dzokororo yezvakaitika mwaka wapera apo Dynamos yakapedza gore rese ichirwisa kuti isabude mupremier soccer league. Chigove anoti ari kutarisira rutsigiro rwakasimba mwaka uno kubva kuvatsigiri vechikwata chake avo anoti vanosvika 10 miriyoni.
7 dzaitaurwa tichiri 10 miliyoni ezve dzava 14 miliyoni saka Dynamos ine 10 miliyoni supporters nevasati vamboiona ichitamba saka kwese kumaruzevha kwagutu kuguruve kwarusape ndinoti ngavarambe vanesu vavimbe nesu nekuti iwo ndiwo mudzimo weDynamos.
Mwaka wapera dzimbare yakazopedza iri pachinzvimbo chegumi nembiri mugungano rezvikwata gumi nezvisere repsl iri. Chakanyanyorwadza vatsigiri vavo ndechekuti Dynamos yakapedza iri pasi pezvikwata zvinoteverwa nechaunga Cape United neHighlanders asi vari kutarisira shanduko mwaka uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.